Walker, do swear that I will faithfully and diligently discharge my duties and perform my functions in the high office of the Republic of President of the Republic of Botswana. So help me God.
Anke ari makuwelele mkhaburoni pamabiko ya kutoresu kwa miko kwa waboko semtungamiru we Botswana. Mutungamiru we nyika uye varisachigaru we Southern African Development Community kana kutisadik wa Emerson Ndambudzo Mnangagwa. Mutungamiru we Namibia wa Nangolo Mbumba. Mutungamiru we Zambia wa Akainde Ichilema. Mutewezeru we mutungamiru we South Africa wa Po Mashatire. Vange vakamira nyika dzavo. Asiva boko vakokova vatungamiri vemapato anopikisa vanosanganisira Advocate Nelson Chamisa, va Job Sikala ve National Democratic Working Group, mutungamiri weEconomic Freedom Fighters va Julius Sello Malema nevamwe. Mumashoko omushure mekutora mhiko vaboko vati Botswana yaratidza kuti inoremekedza utongo wejekerere nekutambidzana tsvimbo yeutungamiri murunyararo.
We have yet again become
Isu tave zvakare nyika inoremekedzwa zvakare inodzidzisa dzimwe nyika pasi rose nyaya dzekuremekedza utongi hwegudzaro zhinji.
Murukurone Studio 7 vachamisa vati shuro yavo kuona vamunangagwa vachidzidza mune zvaitika muBotswana.
A proper election, a free election is important.
Sarudzo yakakodzera uye yakasununguka yakakosha zvikuru. Inoita kuti nyika irambe yakagadzikana, yakabudirira uye rugare runobva rwadzika miti. Kana tisiri kuita sarudzo dzakachena, tinokonzera kusagadzikana. Tarisa zviri kuitika kuMozambique, tinoda sarudzo dzakachena.
Vasikala vati
tinofadza zvikuru kwazvo kushedzwa kwataita na President Juma Bopo kuti tuye tizo witnessa kugadzwa kwavo. Chanyanya kunifadza chaizvo ndechokuti vagona kuyeuka vamwewo vari muregion munomu vari munyaya dzedzivo ravakarwa vakahwina muno redhemokrasi iroro. Saka vazhinji vanoti vawana pawa wokoshiwa kwavakabva, asi ava vayeukawo mamwe madhemocratic forces omuregion.
Mukuru muofisi yekuburitswa kwemashoko muZANU PF vaFarai Marapira vati zviri kutaurwa navachamisa navasikana hazvina maturo.
Tinotona kuti ivo vachamisa ndo vane zvidzidzo zvizhinji zvavanofanira kuti vadzidze. Chokutanga chiri chokuti remekedza zvashagwa navanhu, remekedza zvinoda vanhu. Demokrasi kuzadziswa kwezvidoko zvevanhu, kwete kwezvido zvako.
Vachinyora padande mutande rao reX vamunangagwa vati ruremekedzo rukuru kuva pakugadzwa kwavaboko. Asi pane chichachinja here pakudzidzana kweZimbabwe neBotswana neutungamiri hutsva uhu? Dr. Fedias Mteneri vanodzidzisa paLivingston Kulubeng College vaudza Studio 7 kuti shanduko ichauya.
VaDuma Boko vane mufungo iwoyo wekuti panofanira kunge pane shanduko pakutungamira kunoita mapato akarwira usununguko anosanganisira BDP imo muno muBotswana neZANU PF. Asizve tikatarisa history pakati peZimbabwe neBotswana tinonyanya kutoona kutoti even pakanga paine BDP kudzidzana kwacho kwakanga kuchingovawo nekushanduka shanduka navamukai varipo pakanga paine kanenge kakuwirirana pamapato iwayo. Asi pakapinda vakama takaona kushanduka kukuru kwakaita kuwirirana kwavo. Vamasisi ndio vakazodzosa kakuwirirana ikako, asi handioni kuwirirana kwavamasisi na vamunangagwa kuchizowanikwa pawirirano yavaboko munangagwa.
Bato ravaboko raUmbrella for Democratic Change kana kuti UDC rakashura mare apo rakakunda bato raitonga reBotswana Democratic Party kana kuti BDP musarudzo dzakaitwa muswa 30 Gumiguru gore rino. Bato reBDP renge ratungamira nyika kubva muna 1966 pakawana nyika iyi kuzvitonga kuzere. Ndakamirira Studio 7 muFrancistown, Botswana. Ndini Shingirai Madondo.